Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitete nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri muswe muvhuro gunyana 9 2024. Makateerera ku Studio 7 nepfenyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. United Nations yoita musangano wekodzero dzevanhu kuGeneva paine kurudziro yekuti hurumende dzepasi rino dziremekedze kodzero dzevanhu. Dandemutande reStarlink rotanga kushanda muZimbabwe. Vabereki voita chipatapata sezvo zvikoro zvave kuvhurwa mangwana. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Musangano wechimakumi mashanu nenomwe wesangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reHuman Rights Commission riri pasi peUnited Nations kana kuti 57th United Nations Human Rights Council watanga nhasi muGeneva, guta guru reSwitzerland. Komishina wekodzero dzevanhu musangano iri vaVolker Turk vachikurudzira dzihurumende pasi rose kuti dzitungamidze kodzero dzevanhu mumitemo nezviito zvadzo. Kurudziro iyi iri kuuya panguva iyo hurumende yeZimbabwe iri kupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu kuburikidza nekusunga-sunga vanoonekwa sevanoipikisa vachikandwa mumajeri vasingapiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kana kutongwa nenguva. Kunyange hazvo Zimbabwe iri kunzi iri kutyora kodzero dzevanhu zvakanyanya, haisi panyika dzinonzi dzichakurukurwa nezvadzo kumusangano uyu. Nyika dzemuAfrica dziri kutarisirwa kukurukurwa nezvadzo dzinosanganisira Democratic Republic of Congo, South Sudan neEritrea. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemutemo vaZiyambi Ziyambi kuti tinzwe pamire hurumende pakurudziro yavateki iyi. Asi vanogara zvavo vachiramba kuti mutemo unotarisa kuti munhu abuda mumba mani. Zvimwe zvinonzi zvichakurukurwa kumusangano uyu zvinosanganisira nyaya dzekutyisidzirwa kwevanhu vanenge vachishandidzana neUnited Nations, kuchengetedzwa mumajeri pasina kutongwa, rusarura ganda, kutsakatiswa kwevanhu, kushanduka kwemamiriro ekunze, pamwe nemvura neutsanana. Musangano uyu unotarisirwa kupera musi wa11 gumi guru. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMarufu Mandewere kuti tinzwewo maonero avo.
Takusha zvikuru kuti hurumende pasi rose zvadzo zvikurudzirwe kuchengetedza kodzero dzevanhu, nekuti kodzero dzevanhu dzikasachengetedzwa tinoona kuti munyika munozopedzisira maita hondo, kuurayana nekubayana. Nenyaya yekuita zvekuchengetedza kodzero dzevanhu, kodzero dzihasini dzikumbiri kuhurumende bakodzero takazvarwa nadzo sekuzvarwa kwatakaitwa naMwari. Saka hurumende hazvifaniri kunge zvichityora kodzero idzi, bhikozi ikodzero dzatakapiwa kubva kukuzvarwa naMwari. Kurudziro iyi yakanaka chose.
Munoona here hurumende dzichizenge dzichiremekedza kurudziro iyi?
Dzimwe hurumende dzinoremekedza zvikuru nekukoshesa kodzero dzevanhu, asi hurumende zvakare rinofanira kuziva kuti dziripo kuda kutorera vanhu kodzero dzavo. Saka tinoona kuti zviri kuitika mazuva ano hurumende iri dzakawanda kumuAfrica havasi kuda kuchengetedza kana kuremekedza kodzero dzevanhu. Saka kurudziro mitemo yavo yehurumende vaise kodzero dzevanhu, tinoona kuti chinhu chakanaka chose. Asi hurumende kazhinji hadzidzi zvekuremekedza kodzero dzevanhu, zvinoita sezvakazvarwa nemunhu umwe chete.
Tiri kuona kuti kurudziro iyi pamwe chete nemusangano zviri kuuya panguva iyo muZimbabwe manga muinewo kunyunyuta kwekuti kodzero dzevanhu dziri kutyorwa zvakanyanya. Zvii zvamungataurawo?
Zvechokwadi, Zimbabwe iri kuur kuratidza kuti nyaya dzekodzero hadzichaziri dzinokurembekedzwa nehurumende itsva nezvikuru itsva yatakaita mugore ra2017 kubva ipapo nezvei zvatakuona iko zvine zvikodzero zvinenge zvamuna kutyorwa kudarika macherwo adzaitwa tisati tavane nehurumende. Nyaya yekodzero dzevanhu ndiyo chinhu chainyanya kudokwarirwa nevana vezimbabwe vakaisa kodzero dzakawanda kubumbiro remutemo bati bumbiro rinenge riri kuzvinzwa rinenge riri kuonekwa sebepa asi iro richitaridza shumiro dzevana vezimbabwe. Saka ndinoona sekuti maichitiratidza zvinhu ikezvino anenge achiitei.
Vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaMarufu Mandewere vari parunare muHarare neStudio 7. Zimbabwe yave padande mutande rekambani yeSpaceX rinonzi Starlink, zvichireva kuti yave nyika yemuAfrica yechigumi neina. Dande mutande rinoshandisa satellite iri riri kumunyika dzakaita seRwanda, Mozambique, Kenya, Malawi, Zambia, Ghana nedzimwe. Vanhu vanokwanisa kutenga zvikwanisiro zvacho kana kuti Starlink kit nemadhora mazana maviri kana madhora mazana matatu nemakumi mashanu, vozopota vachibhadhara madhora makumi matatu kana madhora makumi mashanu pamwedzi vachishandisa dande mutande iri kusvikira pavadira. Mukuseya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru weMedia Institute of Southern Africa Dr. Tabani Moyo.
Kuuya kwemadandemutande eStarlink kunogamuchirika zvikuru nekuti kuchaita kuti nzvimbo dzadzisina kunge dzakabatsirikana nemasaisai dzikwanise kuwanawo chekubata, uyezve zvinobetsera mukusimbisa mukufambisa kumashoko munyika zvakare nemuAfrica yose. Zvatisingazivi ndezvekuti zvichange zvichizodzikisa mutengo svika pakadii, but kuuya kwawo pachawo watobetsera nekuti mitengo yatisererei.
Kuti zvinyatsoshanda, muri kukurudzira hurumende kuti iite sei chaizvo vamwe?
Chatinokurudzira ndechekuti hurumende ichishandisa yatinotiwo mainvestor services kuti vachiwedzera kugadzira infrastructure kana kuti zvinoshandiswa mukuitira kuti madande mutande asvike pasi rese, voenda kunzvimbo dzose dziri pasi rese kusvikira munhu umwe neumwe akwanisa kushandisa indaneti mudunhu rake.
Vanga vari mukuru weMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe Dr. Tabani Moyo vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Zvikoro zviri kuvhurwa mangwana, varayiridzi vachiratidza kuti havana rimwero pakuti voenda kumabasa here kana kuti kwete. Mamwe masangano evarayiridzi akaita seAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ ari kuti nhengo dzavo hadzisi kuzodzokera kumabasa sezvo hurumende isati yagadzirisa zvichemo zvavo. Asi mamwe masangano anosanganisira reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA neProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ ari kuti nhengo dzavo dzichaenda kumabasa mangwana sezvo ari kuda kutanga apa mukana kunhaurirano dziri pakati pevashandi vehurumende nehurumende idzo dziri kutarisirwa kuitwa nemusi wechitatu. Ngatinzwei hurukuro yataita nemutauriri weZimta vari zvakare munyori mukuru wesangano iri vaGoodwill Taderera kuti tinzwe pamire sangano ravo.
Nyaya iripo ndeyekuti isusu semusangano weZimbabwe Teachers Association tiri kuziva kuti hurumende iri kutidaidza kuti tikurukure tiri kusangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions. Saka tiri kuti toda kupa hurumende tambo refu tione kuti pane here zvavari kuuya nazvo.
Sei muri kutora danho iri vataderera?
Hatidi kuita se rekodhi riya rakare uchariziva raiti kana ramarika rakungorira richidzokorora richingodzokorora sezvinoitwa nevamwe kuti vanenge vachingoti kana zvovhurwa voti hazvivhurwi kana zvovhurwa voti hazvivhurwi. Bati chinotinetsa ndechekuti tinozongoona varayiridzi vacho vachingoenda kumabasa vasingarege kurega kuenda kubasa. Saka hatidi kuti isusu tiite saizvozvo, toda kuratidza zvakare hurumende kuti aiwa takazvimirira kuti tigone kuti titaurirane tiburitse zvingabuda kana zviripo.
Saka munoona paine chinobuda here kunhaurirano dzamuri kutaura idzi?
Iyo hurumende dai yanga yakwanisawo yachiita kuti inyatsoongorora ione kuti zvechokwadi zvatiri kuwana izvo hazvisi kunyatsoita maringegedyegedye neizvo zvinoita kuti tirarame zvakanaka. Saka we don't want to sound like a broken record. Saka we still haven't declared kuti izvo zvikoro hazvivhurwi. Saka nokudaro zvikoro zvinovhurwa isu tichitaurira.
Vanga vari munyori mukuru wesangano revarairidzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA waGoodwill Taderera vari parunhare neStudio 7. Ukuwo mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vanotiwo bazi ravo rinotarisira kuti zvikoro zvichavhurwa vana vachidzidza semazuva ose.
Sebazi reprimary nesecondary education chatinonyanya kuziva ndechekuti zvikoro zviri kuvhurwa musi wa 10 Gunyana 2024 nova musi wechipiri, uye takatarisira kuti tinenge tine varayiridzi vose vanenge varimo muzvikoro. Saka tiri kutotarisira kuti panovhugwa zvikoro musi wechipiri musi wa 10 September 2024 havanenge varipo, nekuti maticha mazhinji ari kuuya achibatana nehurumende kuti tirambe tichipa dzidzo yemhando yepamusorosoro.
Vanga vari mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vari parunare muHarare neStudio 7. Makambani eOld Mutual neNew Faces New Voices akabatana mukupera kwesvondo rapera nebazi rinoona nezvemadzimai mukudzidzisa madzimai ari mumabhizimusi akasiyana-siyana mabatirwo nemashandisirwo emari. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mumwe wemadzimai akapinda muchirongwa ichi, amai Sara Munondo, vanoti vakadzidza kuti mari inochengetwa sei mubhizinisi uye kuronga mashandisiro avanoita mari yavanowana.
Planning is very important and also impulse buying, zviya zvokuti uri munhu anongotenga tenga nesina basa nezvaungosina kuchatenga. Saka zvinoda kuva neplanning again.
Amai Mavis Gumbo vekukariba vanotiwo vakadzidza kuti munhu anofanirwa kubvisa mari yekuchengeta asati ashandisa mari yaanenge awana.
Kana uchitanga kuda kuita business rako, mari yaunenge watanga wapiwa yeye unofanira kubvisa imwe kana kuti 5% woisa paside, then imwe wohodha uchitengesa uchiwedzera kunenge yaunenge waisa paside kuti uwane profit, uyeuonoti uri kushanda sei. Senini dansa ndanga ndisingazviti izvozvo, nyaya yekuti ndaingotengesa njita hand to mouth. Saka manje nekuzodzidziswa kwandaita uku ndakutofanira tonotedzerawo izvozvo.
Amai Grace Tembo avanotengesa zvekudya kukadoma vanoti vakadzidza kuti mari inofanirwa kurongerwa kana kuti budget.
Pana kubudgeta mari yandinowana panguva iyoyo iri kugutana nemari yandinowana ehoman, satengetenge zvinhu zvisina basa zvandisina kurongera.
Mukuru mubazi rezvemadzimai mudunhu remashonaland west vaPatrick Rangwane vanoti chirongwa chekudzidzisa madzimai munyaya dzezvemari chakanaka, nekuti ongororo yavo inoratidza kuti madzimai akawanda anenge asina ruzivo nezvemashandisirwo akanaka emari.
Business women edu mazhinji vanenge vasina ruzivo rwemashandisirwo emari, nekuda kwekuti nguva zhinji patinoenda tichinonoongorora mabasa avo avari kuita, unotoona kuti apa vakasaririra munyaya dzekuti mari inofanirwa kushandiswa sei.
Varangwane vanoti hurumende inofanirwa kutsigira madzimai zvakanyanya munyaya dzemabhizinisi.
Ngationei isu seministry kuti ana amai ava vane magaps up in terms of their business skills. Tatarisa kuti vane magaps akati naakati naakati, vobatsirwa through training like this training yatiri kuita financial literacy. Mukaitarisa kuti ipo zvinoizvi, the way they are doing it, they are actually involving these women practically mune zvinhu zvavanosangana nazvo really in life, in their life situations pavanenge vachirana mabhizinesi avo.
Mukuru wesangano reNew Faces New Voices munyika amai Ogadenga vanoti sangano ravo rinowana rutsigiro rwemari nezvimwe kusangano rakatangwa nevaimbo vemudzimai womutungamiri weMozambique Mushakabu Samora Mashel, amai Graca Mashel re Women in Finance.
Ndiyana tangwa na Graca Mashel in South Africa, nduba va brancha into my countries are around them, so my pan-African countries is a part of this group. So muzimbabwe vakauya vakataura nesu tikaenda ku Reserve Bank, tikaenda kutaura nereserve bank futi tikaenda ku Ministry of Women's Affairs. So we now have a partnership ne Ministry of Women's Affairs ne Reserve Bank in terms of vanhu vanobatsira madzimai ne financial literacy.
Amai Denga vanoti vanobatsira madzimai anosvika zviuru gumi pagore munyaya dzemari, sezvo madzimai ari iwo ane mabhizinisi akawanda munyika.
Target yedu is 10,000. That's what we want to try and reach. But also, she's able to talk about because my business is our one. But we put our online device in because it's so much that she will do this. Think it's enough to put you. You don't think it's a pastor and a bank and no pastor and a man.
Mazimaya no shika mazana matatu kubva kumatunhu madiki kumashona rendi West akadzidziswa mabatiro pamwe nemashandisirwo anoitwa mari mumabhizinisi. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena. Direct from Washington, the voice
of America. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu makumi mashanu nevapfumbamwe vafa muNigeria mushure mekunge rori ranga rakatakura mafuta ekufambisa dzimotokari raputika mushure mekudhumana nerimwe rori ranga rakatakura vanhu nemombe. Izvi zvaitika mudunhu reNiger. Mukuru webazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwekodzero dzevanhu muUnited Nations vaVolker Turk vati zvakakosha kumisa hondo yemuGaza pamwe nekumisa hondo kupararira mudunhu reMiddle East. Vateki vati hondo ikatanga inoramba ichingoenderera mberi nekusingaperi ichiunza ruvengo mumadzinza. Israel nhasi yaenderera mberi ichirwisa Gaza nemuSyria. Mutungamiri wehurumende Israel vaBenjamin Netanyahu vati vari kuzoenderera mberi nehondo iyi kusvika vakunda. America, Qatar neEgypt dziri kuedza kuumba chibvumirano cherunyararo. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa dziri kukurudzira veruzhinji kuti vanzwisise chirwere chepfungwa chedementia, dzichiti kunyange hazvo chirwere ichi chakawandira kuvanhu vakura, chinogona kubatawo kana vamwe vasati vachembera. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7, mazvikokota munyaya dzezvirwere zvepfungwa mubazi rezveutano, Dr. Anesu Isabel Chinoperekwe vati chirwere chedementia kukuvara kwepfungwa kunoitika kwenguva yakareba.
Zvatinoona kazhinji kachona muzvirwere zvose zvedementia ndechekuti macells ebrain anenge achifa ende uye paanofa haabarwi matsva. Saka kurasikirwa kwemabrain cells uku kunoramba kuchiitika munguva yakati rebei. Kushikira pane rimwe zera rekuti maseus aunenge warasikirwa nao anyanya zvakadaro zvekuti takuona masymptoms anobatika.
Dr. Chinoperekwe vati chirwere ichi chine mhando dzakasiyana siyana asi vachiti mhando inonyanyobata vanhu vakawanda Alzheimer's. Chirwere ichi chinonzi chinonyanyo kubata vanenge vadarika makore makumi matanhatu ekuberekwa uye vanoonekwa nezvirasanganisira kukanganwa nekuti munhu anotadza kuita zvaaimbochiita kare.
Panenge pane hanganwa koitawo kurasika munzvimbo dzaunofanira kunge uchiziva. Koitawo zvakare ita dambudziko rekuronga kana planning muupenyu. Koita dambudziko zvakare rekuziva kuti ichi chinhu chinoita basa rechii kana kuti chinonzi chii. Tumwe zviratidzo zvatinoona kushanduka kwehunhu.
Imwe nyanzvi mune zveutano hwepfungwa vaMetha Monyamande vati pari zvino hakusati kwave nemishonga yekuti munhu akwanise kurapwa dementia asi vachiti kana ikakurumidzirwa kune mishonga inoderedza uturu hwechirwere ichi.
Tikakurumidza kuiona pane mishonga inoita kuti kukuvara uku kusanyanyise kuramba kuchienderera mberi. Pane mishonga inodzora kana kuti inononotsa kukuvara kwenjere.
Vanyamande vati zvakakosha kuti vanhu vanochengeta vanhu vane chirwere chedementia vasavashoropodza vachiti vamwe vane chirwere ichi vanogona kurasika vobuda mumba kana usiku vasina kusimira izvo zvinozoita kuti vamwe vanzi varoyi.
Kana kusimira chaiko havachaziva kuti ndasimira zvakanaka here kana kuti ndatosimira here. Kazhinji tinosangana nanambuya nanasekuru vakarasika usiku takuti varoyi. Zvinhu zvatiri kuda kuti tinzwisise tibatsirane kuziva kuti kana munhu asvika panguva yakadaro anenge atokanganisika munjere dzake.
Vatiwo kunyange hazvo chirwere ichi chichinyanyooneka kuvanhu vakura vave kuonawo chirwere ichi kune vemazera echidiki zvikuru avo vanoshandisa zvinodhaka zvakadai sedoro, mbanje, mutoriro nezvimwewo zvavati zvinokanganisa uropi. Mumwe mufundisi vachirwira kodzero dzeutano, mufundisi Jeffrey Mjambilo, vati dzidziso yechirwere chedementia yakakosha zvikuru munyika kuitira kuti vanhu vanzwisise nezvechirwere ichi.
Takasamafundisi dzimwe nguva kana munhu otaura achidaro, vamwe vanogona kuti onai akutaura nevanhu vakafa, saka vanogona kutanga kumunamatirira vasingazwisise kuti chirwere chedementia.
Dzimwe nyanzvi dzeutano hwepfungwa dzinotiwo avo vanochengeta vane chirwere chedementia vanodawo kubatsirwa nekutaurwa navo kana kuti counseling senzira yekuita kuti vasanyanya kufunganya, izvo zvinogona kuzokonzerawo kukanganisika kweuropi. Tsvakurudzo dzakaitwawo nedzimwe nyanzvi dzinoratidza kuti dambudziko guru riri muZimbabwe nderemukaa uri pakati pevanoziva nezvechirwere ichi nevasina ruzivo, zvinoita kuti varwere vabatwe nekunzwe kweruoko, uye tsika yechivanhu isingatambire urwere hwakadai zvinozoita kuti wese abatwa nacho anangwe uroyi. Sangano rinoona nezveutano pasi rese reWorld Health Organization rinoti chirwere chedementia chinokonzera kuti vakwegura vatadze kuzviitira zvinhu pachavo, uye sangano rinoti chirwere ichi ndicho chechinomwe kukonzera ndufu pasi rose. WHO inoti dementia chirwere chiri pachinhano chegumi nesere kana kuti 18 pazvirwere zviri kukonzera ndufu zvakanyanya muZimbabwe. Gwaro rakaburitswa neWHO muna 2020 rinoratidza kuti ndufu dzakakonzerwa neAlzheimer nedementia muZimbabwe dzakasvika pamazana manomwa nemakumi matanhatu nevasere kana kuti 768. Ndakamirira Studio 7, ndini Rutendo Mawere.
Mangwana mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeAmerica amai Kamala Harris vari kutarisirwa kuita gakava kana kuti presidential debate nevaive mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump. Gakava rekutanga rakaburitswa paterevhizheni muAmerica uye rakaitwa muna 1960 pakati pavaJohn F. Kennedy navaRichard Nixon. Rimwe gakava regore rino rakaitwa muna chikumi pakati pavaTrump nemutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden. Asi gakava iri rakazomanikidza vaBiden kubuda musarudzo mumakwikwi esarudzo sezvo vakawanda vakati vairatidza kuti vakura uye havachakwanisi kutungamira nyika. Izvi zvakapa kuti vaBiden vabude mudariro vachisiyira amai Harris. Gakava raamai Harris navaTrump richaitirwa kudunhu reFiladelphia. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivan Zininga weStudio 7 abata vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muchinafundo Elliot Masocha kuti tinzwewo maonero avo.
Kwakamboita gakava pakati pavaDonald Trump navaJoe Biden, vaDonald Trump vakabuda vachinzi vahwina. Saka takatarisa gakava riri kuuya iri, tinoona kuti rakatarisiswa zvakawanda chaizvo pakati pavaviri ava, asi rasiyana nerakamupenge ramboitwa pakati pavaBiden navaDonald Trump, nokuti vaamai Harris vava vatsva zvekare. Tichitarisa vaviri ava tinoona kuti vasiyana.
Ndezvipi zvamungaanongedzera apa zvamunoti zvaanyanya kusiyana?
Pavakava vari ivo vaBiden navaDonald Trump vakava vari vanhu vamazera akada kunoenzana, vari varume vese, vari varungu vose. Ike zvine tinoona kuti kwaano mudzimai unenge mudiki sachaizvo kuna vaTrump. Saka vaTrump vanofanira kusimba chaizvo. Tichitarisa zvekare isu dzidzo dzavo kuti mumwe ndigweta ramakoko, tozoona isu kuti vaTrump zvekare havasi gweta ende vane dzimwe mhosva dzavari kupomerwa kumakoti uku. Saka zvakaita sokuti ko musungwa nomuchuchusi vanenge vachikakavadzana.
Zvinenge zvichitarisirwawo neveruzhinji ndezvipi mugakava iri?
Zvinotarisirwa mugakava iri zvakawanda, zvizhinji zvacho zvinogara zvichingobuda mumakakava orudzi rworurwu kwamakore, zvinosanganisira izvo nyaya dzoufumi hweAmerica, kuti mapolicies avo vari vaviri ndaapi kuno totarisira zvekare nyaya dzeimmigration vanhu vokunze vari muno maamerica umu nekuborder kumasouthern border ukureamerica zvinotarisirwa zvekare gotarisira futi zvekare foreign policy inosanganisira iyo ukama hweamerica nenyika dzokunze takatarisa isu hondo yerussia neukraine kuzoita hondo yeIsrael neHamas ikokoko kuchaita makwishi kuti ndezvipi zvamiinazvo kupedza hondo idzi.
Titarisiwo kuseri kwegakava zvinozomirawo sei kuenda mberi.
Kwataakuenda uko kwapera gakava iri kwava kwatinoti isu kwamvura yacheka makumbo kwatinenge tichinatsokuona kuti wabudirira padhibheti iri ndiani. Zvaita kuti abudirire zvacho ndezvipi zvii zvaachatora mudhibheti imomo akuenda nazvo kuvanhu kuti vamuvhotere.
Avanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paDeVry University kuOhio muno muAmerica muzvinafundo Elliot Masocha vari parunare kwakare kuOhio naIvan Zininga weStudio 7. Iye zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira moga zvamunofunga.
Aiwa, ndoda kungotaura nyaya iri kunetsa iri mugango mazuva ano. Vanhu vanotaura vari worried nezvesucession yekuzana kuti ED achaenda here kana kuti haende. Haisi zvatofanwa kupedzera nguva kana tiri kuopposition. Nekuti orightko kana akati ndoenda munyika mava nesemblance of democracy. Saka kureva kuti imorega kukwikwidza here kana kuvapikisa. Tagara totoziva iculture yavo yokusatevedzera constitution, iculture yavo yokungozvigadza. Chinhu chakatokosha ndechekuti ndonguva ino yokuita regroup maopposition.
Studio 7 tinokumbirawo kuti pamunoita nhaurwa dzese dzemukati menyika yeZimbabwe mumbobvunzawo vana zihambi zihambi vanayo vamunangagwa kuti vana veZimbabwe vakatadzei kuti ivo pavanopinda pazvigaro vakutora upfumu hwese huchienda kuChina cheZimbabwe chisari asina kana chinhu. Zvavari kuita izvo vakuita kumbunikidza vanhu kutonga neutsinyi hunotyisa hwekuti izvo zvikutonzi kwakandataura kwenyu ndogona kutourawa. Asi hatina kuendera kuhondo matakanana akadai, takaendera kuhondo kuti nyika isumuke iende mberi.
Inhangu ndinoti kwese imi vakomana vemi munonzi huya mutaure pastudio 7 pacho, imi vakomana vemi vakomana vetriple c kwese imi muchitenderera nyaya musingada kuudza vanhu chokwadi. Ko munodi kungoudza vakomana vezano kuti timu rezano vana Munangagwa kana vasingade kuti muZimbabwe muite opposition ngavataura chokwadi kuti isusu hatiti opposition muZimbabwe, toda kumira tiri one party. Porega kunesa vanhu kuita basa rekuvhota, porega kurayirwa vanhu mahara. Kuiyo kokana vachiti tikuda opposition muZimbabwe, kokana vakuponda vanhu vacho veopposition, vachisunga vanhu vacho veopposition, saka vauda kukwikwidzana naniko nemi.
Ndava kumbonzwawo kuti avo vanozvitiva mavazavo munhu wakazvarwa namai kana kuti wakadini. Tinotaura kuti Matare haasi kupindirwa neZANPF. Isi tichiona Matare ZANPF iri yeno topinda kuMatare. Mambeja Street ose, mapurisa ose, masoja ose ndeZANPF. Hamuna mutemo muZimbabwe, mutemo wose uri kukondwa neZANPF. Saka mavaza acho anoukura nguva dzose. Chii tinotinyangadza? Ngaasataura pastudio 7 kana asina nyaya. Unojairira kudya zvapfupi nekureba, unodaro nokuti unodya zvanamunangagwa varipo vari patafura vachimwativo sevachitambudza ruzhinji rweZimbabwe. Vanhu vanosungwa vachipomerwa mhosva zvemutemo zvavo zvavanoisa zvigamba zvigamba zvetsingadi. Anoita navo vanhu veZANPF hatichadi.
Kazwai kazwai vashamariri vedu vose veStudio 7. Ini ndiri muno Mount Darwin, ndiri kutaura ndichimirira vanhu vese vanogara imo muno kuti tungamiri wedu uyo ari kutsanangura kuti 2030 achange achipo vanofanira kudzidza pamuonde, nokuti zvavakaita izvo zvokupinda ipapo apo hazvisi zvokusarudzwa asi vakapinda paiginya.
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk na8pm nhasi, apo tiri kutarisa nyaya yekushaya simba kwedhora remunyika rezig uye kuvhurwa kwezvikoro mangwana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyai mwina Taboka Ncube. Thank you.
soku isika.